A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Thursday, November the 17th, 2022. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. Tonight, we are looking at some self-help programs and big businesses being run by Zimbabwean women. Currently, there are some Zimbabweans who are in the United States where they are gaining knowledge about running small to medium enterprises. One of them is Jocelyn Sithole. Nasi tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nemadzimai mukusimudzira raramo yavo nevamwe. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe amai Jocelyn Sithole vari muAmerica umo vaine chirongwa chekubatsira kuti vawane ruzivo pamusoro pekufambiswa kwemabhizimusi achiri kusimukira. Chirongwa ichi chakarongwa nemuzinda weZimbabwe uri muHarare. Tabata amai Sithole kuti vatsanangure kukosha kwechirongwa ichi chakanangana nekusimudzira vanhukadzi. Meanwhile, other women in Zimbabwe have occupied top decision-making positions and are making strides in venturing or running big businesses. Some of them are exploring the export market. One of them is Nozipho Maphala, a client advisor for ZimTrade, which participated in a recent global expo in Botswana early this month. Let's hear from her.
Ichi chirongwa chakatinakira chaizvo. Ndafambawo mastates akati wandei. Ndakatanga neWashington DC tichitarisa izvo takatarisa kupolicy yeAmerica panyaya dzemasmall medium enterprises. Saka takafambirawo maorganizations akati wandei vachititsanangurira kuti papolicy at a policy level maSME vanobatsirwa sei negovernment. Tikabva ikoko tikazoenda kuNew Orleans tikasanganazve nemama SMEs nemama organizations vanokurudzira nyaya dzema SMEs. Izvozvi ndaakuaidhawo kwatiri kusangana nemaorganizations akawanda fund ari kukurudzira nyaya dzema SMEs ari kubatsira nenyaya dzekuvapa mari.
Mungatimi zvamadzidza ikokuno kuAmerica zvingabatsira sei madzimai emuZimbabwe?
Zvichavabatsira zvakanyanya. Mukaratsotikana tichinatsopenengura nyaya dzekutambudzika kwemadzimai emuZimbabwe ine nyaya dzavo dzemaSMEs. Nyaya huru yavainayo inyaya yekuwana mari yekuti vakwidziridze mabhizimusi avo. Saka zvatadzidza kuno, tadzidza mamodels akati wandei ekuti vanhu vanokwanisa kuona sei mari yekuti vakwidziridze mabhizinesi avo. Saka ndiri kuona seruzivo urwu ruchabatsira madzimai akawandisa kuZimbabwe chaizvo, nekuti inyaya yagara ichinetsa, nekuti mabhanga mazhinji, maorganizations mazhinji, nekuti vane mabhizinesi avo ari small, havakwanisi kunge vachiaccessa mari dzekuti vakwidziridze mabhizinesi avo. Tadzidza futi nyaya dzetechnology kuti technology inobatsira sei kuri bhizinesi kure. Zvinhu zvichavabatsira zvizhinji, nekuti munoona kuti kazhinji vanhu vanoita zvinhu zviri manyowa, asi munhu ukaisawo technology yako business maunone zvinhu zvinokurumidza kufamba, nekuti hauzopedzi nguva uchiita zvimwe zvinhu zvisina basa, iwe urifanira kunge uri pabasa. Saka zvinhu zvandadzidza zvakanyanya zvichabatsira madzimai ekuZimbabwe.
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa isu kubva kuna amai Jocelyn Sithole vari muno muAmerica vanga vachitaura ivo pamusoro pechirongwa chavakafambira imo muno muAmerica. Asi regai tiende kuna amai Nozipho Maphala vari kuBotswana vanga vari kutaurawo ivo pamusoro pechirongwa cheZimTrade chekuedza kukwezva vemabhizimusi vari muZimbabwe kuti vaende kunowanikwa ivo vachitengesa zvinhu kunze kwenyika kwakadai seBotswana. Let's hear from her.
Silapha eGlobal Expo eCameroon eBotswana. Size lama companies awu 26 ukuzogezelela ukuthi ngisela ngaphandle kwelizwe phakathi kweZimbabwe neBotswana. laka masi laka skangelele ukuthi singazuza abantu abawona eBotswana abathenga izinto ezivela eZimbabwe ngokuqela ukudla okugayiwe processed foods, i-manufacturing, i-furniture, i-clothing, i-leather lokunye nje okuhlukahlukeneyo. Nxa siyizimthethe besikhangelele ukuthi amankampani angaseZimbabwe azuze amamakhethi angaphandle, imikambo engaphandle yiyo engcebisa ilizwe ukuthi sizuze i-foreign currency edingakala kakhulu. Nxa siyizimthethe silapha sisihlangene namakhampani amaningi atshengisela ukuthi bona bayafisa ukuthenga izinto zethu. Xa bekhuluma ngoko bathi bona izinto ezithengiswa ngamakhampani saseZimbabwe izinto ezilohlonze, sigayeki, siyenziwe kuhle ngokufuna ubuchwepheshe ngendlela yokuthi siyaziqhenya ngamakhampani esilawo. Nanxa bengazuza ama-orders kule imakethi bazayenza kuhle ukuthi banelise bona laba abakusebenzisayo kuleli imakethi.
Another businesswoman, Sibusisiwe Chitewe, was also at the same business expo. Let's hear from her.
We are here at the Global Expo in Botswana, where we are showcasing our spreads, condiments, and dried foodstuffs. This is an opportunity that we see our business growing in. The reason why we have come here is we also realize that the world is fast changing and moving towards organic products, and we have the product that the market requires.
On another note, the FIFA World Cup 2022 starts in Qatar on Sunday. The country is preparing to welcome hundreds of thousands of visitors from throughout the world to the 2022 World Cup, and many local businesses are eager to receive them. For many tourists, it's a chance to see this part of the world for the first time. VOA News reporter Celia Mendoza has the story from Doha in Qatar.
When the sun goes down, the streets of the Souq Waqif, local market in Doha, Qatar, are transformed, welcoming locals and tourists. The market is full of colorful merchandise, unique smells, and traditional food.
Souq Waqif. It means standing market, Souq Waqif. So it's like a traditional market. So most of the tourists and visitors to visit here, a lot of nice restaurants and traditional shops. Something like that, spice market and the bird market are very popular.
For visitors and locals, it is a chance to see an older Qatar full of rustic businesses with handmade signs that contrast with the large buildings and shopping centers of the city.
It is quite an experience, beautiful, especially because of the culture.
Jamal Abdullah, who has a souvenir store and sells traditional items from the Middle East, hopes the 2022 World Cup will bring more clients.
Mainly the Air Force base and also a lot of transit passengers from the Qatar Airways. The airport is quite a big airport and a lot of flights, so people do transit.
The Emirate government expects more than 1 million people to travel to the country during the 2022 World Cup, which kicks off on November 20. Qatar has a population of about 2.7 million.
I think it is something that is going to help them to change their ideas a bit about different cultures, because people are coming from many countries.
Lucia Masurati and Martin Curen are an Argentinian couple living in Doha. They say the event will unite people from around the world through their common passion for soccer.
I think they are going to receive them very positively. There are people from all countries supporting Argentina. One of the largest communities that supports Argentina here is from India, Pakistan, Bangladesh. I never would have imagined.
Locals and business owners expect the 2022 World Cup to be a once-in-a-lifetime opportunity. Qatar, which is traditionally very conservative, also announced some easing on some traditional Islamic restrictions like alcohol consumption and public noise in the hopes of drawing tourists. But not everything is changing. The traditional Islamic restriction on eating pork will remain in place. Celia Mendoza, VOA News, Doha, Qatar.
Now, let's take a short break. Please don't go away. We'll be right back. For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube, VOA Zimbabwe. Now, let's talk about the importance of registering a marriage and property. There are reports that some women have lost their matrimonial homes, which were sold by their husbands without their knowledge. So this is the moment that a lot of people have been waiting for, because we've had this issue being discussed on most social media platforms. Now, for perspective, we are joined by our guest. We have a lawyer, Jessie Majome, and Miss Lucy Agunguo, a development consultant, both based in Harare. Welcome to the program, ladies. I will start off with you, Miss Jessie Majome. We are hearing so many stories coming out of Zimbabwe that this has sort of become a norm, that, you know, spouses are selling each other's property without the other, you know, knowledge. What's your take? What should be done when people are married in terms of property? I think we just lost somebody on the line, but let's try and hear. Hello?
Should I proceed?
Yes, you can go ahead.
Okay, thank you. What needed, I would say, to happen is that people need to familiarize themselves with the law on marriage and the law on property.
Mm-hmm.
It is not actually possible for a person to sell another person's property. That doesn't happen, because if, for example, if property, movable property like houses, a house is registered as a title deed,
mm-hmm.
Only the person whose name is on the title deed is the owner of that property. That's what the Zimbabwean laws provide in terms of property regime. So for one to then sell a property and transfer it to another person, they have to be on the title deed.
Mm-hmm.
So unfortunately, if they are not on the title deed, it's not yours.
That's
mm-hmm. Unfortunately, there's a belief, a misconception that people carry around, and people tell each other these things, that if you get married to so-and-so, it means you own, you know, you jointly own property. We don't. We have marriages out of community of in Zimbabwe, by and large. It's very rare for people to have marriages in community of property. They actually have to register what a notarial deed with the registrar of deeds. And, well, when I studied the law a long time ago, there had only been about two marriages that had been registered in community of property, which means that what your property is your husband's and your husband's is yours, but that is not the case in Zimbabwe.
Mm-hmm.
So I think we need to, what you're doing is very important, that you need to disabuse, especially women, the notion that if they get married, it means that they own their husband's property. Well, men can also think of that, but it's women, usually women, who get subject, they have expectations that are not related to the truth and to the legal process. So we need to know this so that women get their names on title deeds,
mm-hmm.
so that they can help. Or if they're not on title deeds, I'm sorry, not sure.
Mhm. Tiri papo mombo bata makadaro mombo tsanangura neshona kuti zvakakosha sei kuti madzimai kana vachinge varorwa kana vatenga yatingati midziyo pamusha vawani kuo vari pabepa riya rinonzi title deeds, nekuti tiri kunzwa vazhinji vari kuchema panyaya iyi.
Mungu, nyaya yakakosha chaizvo mazi. Ndafara kukurukura. Ngatirambe tichikurukura chaizvo, tiyambire vanhukadzi kuti kana mutemo vazive, vagare vaziva kuti mutemo wemuZimbabwe unoti panyaya yemidziyo, kunyanya ngatitiye minda nedzimba nezvakadaro. Matitle deeds ndo anotaura kuti chinji ngatimupfumi hondo, mudziyo iwoyo ndewanyu. Maiyonde kana usimatitle deeds neurombo achisako. Saka kana ukawanikwa usipo zvinoreva kuti hachii chako, kana ngatiti murume akatengesa, hapana zvaunokwanisa kupindana iwe usipo patitle deed nekuti ndechake. Zvakafanana zvakare nemukadzi. Mukadzi kana ari patitle deed anogona kungotengesawo, anoita mabiro ajojina ndiye aripo. Zvakakosha kuti here tazviziva. Pavamwe pane vamwe vanhukadzi vanoshanda votoshanda vachitenga vachikuchidzira mari yezvimwe zvitengo, asi musi unozonyorwa chibvumirano chekutengeserana chinonzi agreement of sale, vanowanikwa amai nyaya vasipo paagreement, vanenge vatosara kare. kuti patitle deed vati pasipo. Saka zvakakosha kuti vanhu vawirirane vakaorana ngavawirirane mudzimba umu zvakakosha. Seudanana pavanenge vachiita pavanenge vachidanana chaizvo paya vanobva vangonyora vanyore zvibvumirano zvedu pamisaka pazvibvumirano zvekutenga zita ringe riripo nekuti kana zita riripo pachibvumirano chekutengesa ndotaanonzi konveyensa vanoita sezvatinoita sekuti tinonyoresa matitle deed zvatinge tinowanzoshandisa chibvumirano chekutengeserana agreement chakanyorwa kunzi kudi mazita anenge agara ava pachibvumirano chekutenga anondiwo anovangavabva vatoangire ipapo zviite zvakanaka.
Aiwa, imbobatai makadaro apo. Tiri kunzwa kubva kune Gweta muzvare Jesi Majuni. Asi regai timboenda kuna amai Lucia Gunguo. Amai Gunguo, mauya pano semunyarikane, manga muri kutaura imi kuti pane nyaya dziri kushusha dzamuri kuona munyika pamunoshanda nemadzimai, panyaya seiri kutaurwa namuzvare Majuni. Mungatitsanangurira kuti zviri kufamba sei?
Aiwa, ndinotenda maita zvenyu. Regai nditange ndichiti zvisemadzelasi kutotangira pamwana wedu wemusikana. Kana mwana musikana apinda murelationship, ini ndinofunga kuti havasi kuita aya atinoti macritical conversations. Pavasangana mukomana nemusikana kungotaurana kuti wakanaka, iwe wakabatana zvazodai, but havataure nyaya dzinokosha vasati vapinda pakuchata kana pakuroorana. Panoda kuti vanasikana vangwarirewo nayo vanakomana vangwarire, vataure nyaya dzekuti saka paunoona ramangwana redu kuri kutadzororana, nyaya dzakaita semapropati dzinodziwana sei, unodziona sei, ownership yemapropati unoiona sei, unotarisira kuchanga uchizviita sei, mafinances tingaafandika sei. Wototanga waona kuti munhu wako wauri kupinda naye mumereji munozowirirana here mangwana. Ndo chekutanga chandingatanga kutaura. Macritical conversations must be done, kwete kungotaura nyaya dzimwe dzisina basa. Zvokunaka nekubatana tatozviona vatai makazodanana, but nyaya dzinokosha ngadzitaure, ende ngadzisatyisa vanhu kutaura. Netinomalize kutaura nyaya dzemapropertis nemafinances vanhu vasati vatopinda mumutato wacho, because pamwe uri kutoroorana nemunhu asingatombodi kuti mangwana unge uchiita on any property. Then tapedza ipapo, ini ndinofunga zvakare kuti vanhu pavari kuroorana ngavatange vaziya the type of marriage that they are getting into. Haikona kungonzi ndiri kuroorwa. Kuri kuroorwa muchato upi wa Zimbabwe? Tine mitaipi yemitato mitatu: unregistered customary law, registered customary law necivil marriage. Handiti ka iko zvino nokuda kwemuchato kwemarriage exinyowani yataanayo taane zvakare. It's not a marriage sitimavelas, but it's a type of relationship yaakurikogunaidzwa pamutemo inonzi civil partnership. Ende ndiri kuitaura iyoyo nokuti inotoriwo nenyaya panyaya dzemapropati dziri papapo, nekuti maroorana pamwe baba vazoita civil partnership yavapinda mairi even vachitori married. Nekuti ukaverenga section 41 subsection 5 inototsanangura kuti kana mumwe ari legally married, ari ine legal marriage asi ari mucivil partnership, kuona kuti mutemo chero kuna kutikudzira kuti zvinoitika chero munhu ari mumarriage yaye kuti unofanira kuita mukadzi umwe chete kana murume umwe chete, but indirect tiri kutozviona kuti saka zvinoitika kuti baba ava kunyange vakatata 5.11 yavo iyi asi vanogona kungove vari mune imwe civil marriage. Ipapo futi pakugowana kwemapropertis pane nyaya, nekuti zvavakaita vachiwirana vari mucivil partnership yavo kana vaakurambana sisimavelasi tiri kunyanyotorwadza ndechekuti ukama ihwohwu kana vaakurambana iyo inozvicivil partnership pamutemo vari kutorekognizwa to an extent yekuti vanotoshandisirwa yatinoti inonzi matrimonial code act.
Regai timboti ipapo mombobata makadaro. Batai makadaro Mai Gunguo, tipinze muzvare Jesi Majuni. Muzvare Majuni, muri kunzwa zviri kutaurwa naMai Gunguo izvi, muri kuzviona here zviri kuitika imi semagweta? Aiwa, batai yenyu makadaro Mai Gunguo, hanzi ndirirai mberi, vada unyatsonzwa. Taura yenyu.
Ndikukonzera dambudziko riri kuda kuti
taura yenyu Mai Gunguo.
Okay,
kana ngai tichitaura kuti zvakakosha kuti vaziye saidi yemarriage yavari kupinda mairi nekuti marriage imwe neimwe ine marights ayo ine maobligations ayo dzinova dzakatosiyana but ndangaitaura futi kuti vanhu vakwarivara mudzimba nekuti kwane imwe it's not a marriage but it's a relationship iri recognized pamutemo inotorecognizwa pamutemo to an extent yekuti vanhu ivavo kana vaakurambana vanotoshandisirwa mutemo wandiri kutaura iwo unonzi matrimonial court act partition of property handimuri kuona but tikatarisa vana mai vedu nanaba vedu vakatororana kudhara vari muunregistered customary marriage iyoyo matrimonial court act haitomboshandisi kwavari kureva kuti relationship inenge yatouya nekakukosa kayaanayo of course zvazvo vanozvitaura kuti makosa anogona kuzobata kutopinda achibatsira umwe spouse uya ari mulegal marriage sekuti pamwe ndini vagungovaita sinhu partnership mutemo unozondibatsira kuti inini ndikatorerwawo zviri mutamanga ndikende poi but ndokunge futi zvakanyatsodzika kuti zviri mutamanga kana vakaita kwavanoita ikoko inini ndikasangwara pane zvandinoitawo kwangu mangwana ain one can claim saka indiri kufunga kuti nyaya idzi dziri kuda kunyatsotaurwa vanhu vanyatsoziya mamiriro aita zvinhu munyika kuti zvakamira sei otherwise tinoramba ichita maproblems then vaida kungowedzera futi kuti inini ndiri kukurudzira futi vari kutanga kuchata ndinoziva kuti isusu madhara tine macorrections hobho ekuita but vari kutanga kuchata avakava daita vakurudzira pane inozvisendisa vanhu vachingotororana kudai isisisi mavhenati vobva vatorejesa family trust yavo handisika varejesa family trust yavo vobva vatotipa avo kana vakunotenga kana kuti hatiti sendi yekutanga hadisi instead yekutamaisa mazita yekuti ndeyanyingi kana kuti chii vobva vambogara vaita kuti isendi ndiya family trust handiti munoona inovabatirawo kuti mangwana
regai ndimbokubatsai ipapo maigunguwo
mazanetizo akawanda
sekuti tiri kutaura nenyaya yemabhizimisi tomboti mudzimai atanga bhizimisi rake ega ororwa zvinozofamba sei ipapo apo mukazowanikwa muchisiyana muri kuona vanhu vachizoita sei vaive madzimai vanenge vatanga mabhizinesi avo nekuti platform tanga tiri kutaura sekutaura kwataita pekutanga toda kuona kuti zvii zvinga madzimai vavhurike vanyatsoona kuti vangabatsirikane sei mune ramangwana
exactly okay aitaure panyaya yemabhizinesi ngatitangei tataura maseka semadzimai atinawo bcause kazhinji kana tichitaura maigungwa vakataura muzvari mazvono vakataura panoya yes tinogona kutaura but are we fully representing the different statuses dzemadzimai atinawo vanhu vanopinda mamarriage simavhenati kune mumwe wekutika ndimuzvarava shiis a lawyer vanotora nemari dzavo she can afford to buy a property saka hazvivanese kuti vachitororana nemurume wavo vatarana kuti shamwari mumwe nomwe anozvitengera zvinhu zvakaisa mutamake ende poiti simavhenati kwoita mumwe mudzimaika wekuti ari kuroorwa hadzitika apa iye haatorina kana mukana wekuita mari wacho pamwe ndivo vaya vari kusara kumba vaya ari kubika ari kuwacha ari kusuka asvara mwana ari kurera mwana vava ndo vari kuenda kupi kubasa mudzimai iyeye atosiyana namuzvare vari loya vane mari yekwasa kutenga propati yavo kazvii kutaura kuti mudzimai akadaro ari kutotembawo pane zvaitwa nemurume nekuti iye haana mari saka mukadiendikamuti isusu nyorevanai pasi munomwe ndaite zvinhu zvake it's an obvious case yekuti uyu mukadzi uyu haana chaataita chake handiti muri kuzvoona nekuti mari yacho haatorina but ndi ari kuwatira mama vachienda kunoita mari kuti vagozotenga imba saka munhu iye tomudii mangwana toti here mama vakatenda imba yavo iwe hauna basa yet iye ndi ari kubika ari kuwati ari kuita zvese sorry imwe taiti yemadzimai mazelas vanenge vari maigunguwa handitika vari kuenda kubasa vari kushanda vane mari handiti but pavakaroorwa nemurume wavo vari kumba kwavo murume wavo ane mari wokuti but unoziva murume achitaura kuti nekuti ndinombosangana nemadzimai anotaura kuti inini murume wangu akanditi mari yako idya hazvitombodi kuti mari yako ushandise chimwe chinhu mari yako idya gadzirwa musoro gadzirisa manero ende madzimai akadaro iwo ukavaona vanenge vachitotaura waine kakudada kayakaya kekuti ndakadzi ndizvidyire zvangu mari yangu
saka panoshoreka here ipapo
chero kuchitengwa stend haakontributi haana chaanoita murume otenga imba oisa mhusa make iwe hauna kana development yawakaitawo paimba iyoyo mangwana kuti zvinonesa saka inuri kufunga kuti madzimai vakasiyana siyana basi mukusiyana kwedu ngatizei kukosha kwemapepa pepa rudo rwakanaka unogona kurara uchibhabhadzirwa love you kiti hani asi pepa rakakosha uye ungatairawo here nekukorobha imba for 20 years yausingaziye kuti bepa racho rakanyorwa kuti chii tinodzitara cleaning kudzudza zvese nemadhirowa uchipotariswa mumabepa then vaya varuma bhizinesi ndinoziva kuti kune vanhu vanotaura kuti inini murume wangu akandiisa pabhizinesi kana kuti iye anenge aine bhizinesi handitika but pane tinonzi share certificate aikona ngoti ndakapuwa
masezimakambani
kana certificate riripo here.
Chimatai makadaro timbonzwa kubva kuna muzvare Jesse Majome mongoita summary tombotarisa nyaya iyo yavanga vari kutaura kuti zviri important kuti madzimai vari mabusiness that they need to know like what's the involvement is she on the share certificate what's your take?
You know what, guys? And that all this power, and come to this power, and I'm going to go to this power.
Hey, what's that, right?
Unotikudiniirindirikuona kuta mutema muchawakauya uyu wemamarriage extra ndirikunzwa zvii zvinoshandisa chaizvo zvimwe zvichitaurirwa nevanhu vachipa ndingati yambiro kuvanhu yekuti mutemo uyu unorevei asi vasiri mabvota vazve pane mavoice maaudio nacho vari kutyisidzira vanhu ungatomboiti vanhu kaazimuzimbabwe vari kutoita mabp pachitaurwa zvinhu zvinenge zvichimonyororwa zvisiri zvokuti civil partnership inodi inorevei saka chi ngati handiti mukuziva ndotinitobesani chiraro chidaro civil partnership iyi handiti ka ndati ndingodaira pairiti pazvainonzi inotaritwa nematrimonial president isandandatinyatsoteerera kuti amaigungo vari kuti taiinezandepa kureva kuti inotariswa nematrimonial president kukureva kuti kana vanhu ava vakurambana vasina muchato iwoyuyu vano kana ngatiti vanenge vati vasina kuroorana handiti ka zvinotarisa kuti kot dare zvinopiwa mvumo yekuti igove zvinhu zviri pakati pavo ino matrimonial causes act in section 8 munonyatsotsetsenhura kuti ngatiti vanhu zvayanga yakaita inoti vanhu kana vachirambana dare rine simba rekutora chinhu chanyanga chichajeni chichipapita pamusoro tinoya tambura yekuti michato yedu muzimbabwe iri out of community of property kunze kwecommunity zvinoda kuti mazvake mazvake iwe une chako iye ane chake saka pamatrimonial causes inopa dare simba rekutora yekuedza kugona nekuenzanisa inogona kuzvitora zvoseyozi saka mwechete yoedza kuchekera ndi vanhu vaviri yogona kutora chanhingi chipanhingi saka ndiri kukudai vanhu vasina kunyanya vasakurumidze kutuka mauniversal partnership unonzi mapartnership aya nekuti uri kutobetsera pandinoze pane vanhu vazhinji vakadzi vari muzimbabwe vakawanda vari kutobetserwa chi nesection 41 iyoyo yemacivil partnership vanhu ava vanhu vasiri kumbota vanhu zvavo vabve vaveza vasina kuregista mamarriage vasina kunyoresa muchato vanhu vakatondobvisirwa pfuma
muzvare Majome zvandichaita ka iyi nyaya iyika inoda kuti titonyatsotora programu yese tichinyatsokuizeya nekuti nguva yedu yadyanana saka ndongotora mukana uno iwould like to take this time to thank you honorable Jesse Majome and also my Lucia Gunguo for having been our guest. We will revisit this issue because it seems like a very burning issue. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington, thanking those that were live streaming with us and also those that are watching us. Let's meet again tomorrow on here on Life Talk. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington saying have a very good night.